manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21 2020 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndikungoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusadhaki chatina kuchitanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro.
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia.
Kita explore methane gas siri kunukwane ni kuwandoku. Garisa gemari kita explore gas siri mungi nkose kumoza mpichuku risema kesi Zimbabwe. So, the second pipeline yema rasye mwe muda risa kira kana wake mabata.
Asiva no piki savano ti izu ya zina ni maturo ose panguwa ino. Zimbabwe yocherechedza zuwa reve chidikire Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Indiwe mimwe emisore na uzeduza nasi chiva kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki inonzi iri kuita hurukuro neRussia kuti yevake pombi yekutakura mafuta yekufambisa dzimotokari. Mari yehurongwa uhu inonzi inogona kusvika kumabhiriyoni. Kumadora bilioni imwe chete nezvuru mazana mashanu. Dzimwe nyika dziri muhurongwa uhu dzinoti Mozambique, Zambia neBotswana. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pane hurongwa hwekuvaka pombi iyi asi varamba kutaura kuti Russia iri muhere muhurongwa uhu vachiti kungava kukurumidza kumedza kutsenga kuchada.
SADC hurumende dzedu dzese dzemusadhak ine hurongwa hwatinoti master plan yekuti tinge tichigadzira nyaya dzemasimba emagetsi nyaya dzemafuta anofambisa motokari saka tine hurongwa ihwohwo kuti tinge tichigadzira infrastructure inoita kuti tikwanise kusvitsa mafuta nemagetsi kunzvimbo dzese dziri musadhak isusuwo sehurumende Hurongwa hwedu hunenge huchikwana mukati maizvozvo ende pari zvino ndomatiri kushanda tiri ndozvatoda kuti tinge tichisvika pazviri.
Pane vekuRussia here vakambopinda munyika vachitaura nemi nevamwe musadhaki nezvenyaya?
Nekuti nyaya yatiri kushanda handikwanise pari zvino kuti ndinge ndichitaura mazita enyika kana makambani atinenge tichishanda nawo. Asi ndoda kuvimbisa kuti hurongwa hwedu huri kukwana pakuti Zimbabwe inge ichiwana mafuta akakwana zvakare tinge tine nzira dzekufambisa mafuta muSADC region yese.
Asi hazvizokanganise here Zimbabwe tichiona kuti yagara ine ferukai?
Ndifungoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusadhaki chatina kuchitanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro. Saka zvatauda kuita ndezvekuti tifambire pamberi. Zvakare tenge tichitarisawo kuti dzimwe nzvimbo dzinganyatsosvika mafuta zvakanaka dzinenge dzichibhadhara mari yakati wandei takatarisana nekuri kubva mafuta nekuti idzo dziri kure toda kuti dziwane mafuta akachipa asinganyanyi kunetsa ruzhinji rweZimbabwe. Saka hapana chatichaita tinoitira kuti tive nedambudziko rekuti mafuta anga achifamba zvakanaka munyika.
Pamwango achitiwo traffic gura ndo inenge yakuwana mari yakati wandei kudarika Zimbabwe pakutakurwa kwemafuta apa. Zviri kufamba sei?
Sekutaura kwandaita pari zvino nekuongorora kwatichiri kuita nyaya nehurongwa hwatinawo handikwanise kuti ndinge ndichidoma makambani akasiyana siyana nemazita. Handizivi hangu kuti umboyo ihwohwo huri kubva kupi, nekuti kana chinzi vari kuwana mari yakawanda kupfuura yeZimbabwe tisiri kureva kuti kudini, nokuti mafuta yanenge achipinda muZimbabwe. Asi zvatinoda, tinoda yainenge ichinzi level playing field, yekuti inobatsira kuti mafuta asadhurire vanhu veZimbabwe.
Vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vari paRunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatendai Biti, avati uku kupedzera miseve pazvidhidhi idzo hanga dzichazotevera.
Hazvibatsire mukoma Blessing, chii dambudziko riri muSouthern Africa? Regai ndikudzei dambudziko riri muSouthern Africa. Dambudziko riri muSouthern Africa nderekuti hatina njanji. Mukatarinda kuZambia kune copper belt kundola uko. Hakuna njanji inotakura copper iyoyoyo ichiendesa kuBaira. Kune chibage chinobva kuMalawi, zvinorimwa kuMalawi. Hakuna njanji inobva kuBlantyre kana kuti kuLungulongwe inopinda nemuZambia ichipinda nemuZimbabwe ichienda kuBaira. So kana uchida kubatsira Southern Africa, ita njanji iyoyoyo inobva Lilongwe ichisvika Beira. Wozoti kana wagadzira iyo zvoti inobva Harare ichisvika Durban. Chechipiri chikunyanya ndiyo muAfrica, muSouthern Africa, muSouthern region, magetsi. Kutaura kuno kwandiri kuita hakuna magetsi kuZambia, hamuna magetsi muZimbabwe. MuNamibia vanongokiya kiyawo laki ravanaro nderekuti vane smaller industrial base. KuSouth Africa kana kune nyaya yehombe, inyaya yeEskom yanetsa, kwakuita ma4 hour power out. Zvandiri nezuro unoyu ndiri mumakuro kuSouth Africa, makutengeswa magenerator kuti chirwere cheZimbabwe vaanacho. So we've got an energy deficit. So ngatitsvagei mari tinovaka Impinga dam uko tigadzire magetsi. Ngatitsvagei mari tinovaka Batoka kuZambezi kuti tsvage 2000 megawatts. Ngatitsvagei mari tinoita explore methane gas iri kunopane nekuhwange uko. Ngatitsvagei mari tinoita explore gasi iri muIndian Ocean kuMozambique uko riise magetsi muZimbabwe. So zvesecond pipeline yemarussians chitsvuro mumwe munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Zimbabwe ingarasikirwe zvakadii pakavakwa imwe pipeline yakadai?
Kana marussians ane shungu vadii takuchikupai mari inojoina pipeline iyoyo kuti ibve kumasasa ichienda kuLilongwe. Saka havadaro tikozezve chitsotsi, matsotsi ari kuvhirana. Pane matsotsi anokontrola pipeline iripo veGlencore. Poze havana tirafigura nemarussians vari kuti avari kudya vega kaudawo yedu. Kana vaitawo tibatsira seregion ngavaise railway, pavaitatsira seregion ngavaise magesi.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatendai Biti vari paRunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki varume mapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika vane maonero akasiyana pamusoro pezuva revechidiki ranga richicherechedzwa munyika nhasi senzira yekurangarira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zuva iri rakatarwa kuri kucherechedzwa musi wakazvarwa vaimbova mutungamiri wenyika ava vaMugabe. Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki vari mubato riri kutonga reZANU-PF vanoti zuva ranhasi zuva rekuti patariswe nyaya dzinobata vechidiki. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muZANU-PF Muzvare Yeukai Simba Negavi vanoti vechidiki vanofanira kushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika, uye vanofanira kuwanikwa vari mune zvose zvinoita kuti ramangwana ravo ringe rakanaka.
Kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisa kuwana mukana vasingashungurudzwi. Tikaona zvezvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisawo kuwana mari vachiraramawo.
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navanelson Chamisa vaSteven Chuma vati sevechidiki veMDC havana chekupemberera pazuva ranhasi sezvo vachiti zvinhu hazvina kumirira vechidiki pamwe neveruzhinji zvakanaka munyika.
Riri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma 80s mune yainzi kukura hundi izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa naMugabe izvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugoro ra2008
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheTyson waBantu Movement, icho chiri kutsigira vaimbo vegurukota rezvematunhu vaSevhi yakasukuwere kuti vave mutungamiri wenyika, vanitokozo Musipa, vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti zuva ranhasi rinovarangaridza ushingi hwaive navaMugabe pamwe nechido chavaive nacho chekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso kubva muupfumi hwenyika nekuzvitonga kuzere.
Takaona kuti pamainzi makatenderedzwa nematsotsi wa muchibviswa pachigaro zvaisa vachokwadi, asi chokwadi chiripo ndechekuti pane zvigebenga zvanga zviine chinangwa zvekutora chigaro chekutungamira nyika nechisimba kuti vakwanise kubira nyika vachiisa mari muhomwe dzavo.
VaMusipa vati havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika, vachiti nyika yave mumaoko evanhu vanoda kuguta kwavo chete, veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Zvino tiri kuona kuti nyika haisisina kumira zvakanaka, mari haichisina simba, chikafu hachisi kuwanikwa, mari dzechikoro hadzisi kubhadharika. Tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000 asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi $1,000.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe pamire hurumende yava Emerson Munangagwa panyaya iyi. Vamwe vechidiki vakaita savafarai muronda vanogara musha weWarren Park muno muHarare vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa kuitira kuti vechidiki vawane chouviri.
Isusu semayouth zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chaichaivanhu achikota zvoti ye 2 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madhigiri tinawo arikukumba uku.
Mumwe wechidiki vaIshmael Mandivengerei vatiwo vechidiki vava kufanira kupindawo muzvigaro zvekutungamirira nyika kuitira kuti zvido zvevechidiki zvizadziswe.
Isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiriri hwenyika chekutanga umbopiwawo new blood, new brains. Nekuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru, takudo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood.
Zvichakadai, mhuri yavaMugabe yanga yakaungana kumba kwavo inozivikanwa nekuti Blue Roof kuBorodo muno muHarare nhasi ichipemberera upenyu hwakararamwa nemushakabvu, asi vatori venhau varambidzwa kupinda kunyange hazvo taona veukama pamwe nevana vechikoro cheamai Mugabe Junior chekumazowe vachipinda paBlue Roof. Mibvunzo yatumirwa mwana wavaMugabe amai Bona Chikore yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. VaMugabe pavaive vapenyu vaiwanzopemberera zuva rekuzvarwa kwavo nekuita mabiko munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa mari yakawanda, asi nhasi vemuhurumende neveruzhinji vanga vari kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Ko, vamwe vechidiki vari kunze kwenyika vanoonawo sei zuva iri? Mike Hove weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa, vaDonald Mamboma.
Ndicho hazvina zvamira mushe nokuti ukawa empowerment iri kutagwa. Yaone kuti empowerment yandakaona kuhurumende yeZimbabwe ndiyekuti vanonasa kutana pakanzi yekuti mopuwa mabhora monyogwa mazita moya monzi oya kana youth officer, youth ward officer oya adresa chimusangano chinoita chechirali rongai matimu. Haito youth empowerment yatotaona zvaiyo. Munyogwa mazita zvokuti mazita munyogwa mukusika hanyu inoti munyogwa rungani muchingodzokorwa dzokorwa izviti neprogramu nemaprojekti atinawo. Youth empowerment inotiwa muZimbabwe ndiyekuti ingazviivhugwe. Hamungozosima kataura zvoti youth empowerment bcause chinoita kuti vataure mashoko avo ndechekuvandu zvati hapana kana basa youth itambura zvekutambura kana pamaindastiri akavhura taita pamakambani akavhura hapana nombozokira chingoti payouth pakare hatinombozivwa zvokuti payouth empowerment vana baba vedu aingoshanda pamabasa vakashanda nevana vadi vakatodzoka kuzvikoro vanhu vakatomboshanda yenge hazvazingambotau kuzvekuti youth empowerment sazvoti iza kuti vanutori vati vari kusindikana youth empowerment kana ukapa munda munhu asiri bidhumuna atasina tekinika nohau yekuti munda wacho unorimwa sei zvinobatsira chiizvo zvinovaona vanhu vakapuwa minda kuti pa vamwe vadu asi hapana chinobuda asi nyaya yekuti kwai tazomupa munda tazomupa chii
enyekupedzisira vamambo
ndinongokutaura kungokumbira hangu kuti idei kuri kunge vachihwisisa vanhu ava vambosuduruka voitawo vaechidiki ava tomboona kuti zvinofamba sei.
Vanga vari chisvarwa cheZimbabwe vaDonald Mamboma vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa mudhorobha rePretoria, naMike Hove weStudio 7. Mukurangarira vaimbove mutungamiri webato reMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Bato reMDC rinoti richange richiita misangano yekuvarangarira matunhu ose mangwana. Munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti vakuru webato ravo vachaendeswa kumatunhu akasiyana-siyana kunotaura nevanhu, vachiti musangano wemuHarare uchaitwa nemusi wechitatu apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachange vachitaura pamwe chete nemukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, avakamboshanda navatsvangirai kuZimbabwe Congress of Trade Unions. Kuti tinzwe zvizhinji, tanonoka Hwande weStudio 7, abata vaHwende.
Kutanga mangwana mugovera, tichange tine misangano maprovinsi ese aripo 10. Misangano iri kuitwa kurangarira upenyu hwemutungamiriri wedu wakatisiya vaamo kwezi Richard Tsvangirai, kutiziva kwenyu vatsvangirai vakafambiswa 14 February. So takange tiri kumasvingo tikaita memorial yavo, but izvizvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura nhoroondo yavatsvangirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC. Noziva kuti vatsvangirai vasinge vari murume akange akashinga nenyaya yekuragoredi yatinayo, murume akange asiwira nekuzvipira asina chaaitarisira, vakafa vasina chavai nacho, asi vakatisiyira musangano weMDC, vakatisiyira kuragoredi yapamberi. Saka ndo musangano watiri kuita kumaprovinsi dzedu ese mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa kuva dzimwe chete mumaprovinsi esese.
Hongu ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza 10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyano hako kune mamwe maprovinsi vamwe vanogona kupindira kuti vaite vanhu vabvawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri hweMDC kuti maprovinsi arangarire vatsvangirai dzimangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabato riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubvula wayo kuchange kuina vadesicoltas ivo vanenge vachinotaurira ikoko. Kubashemaland tatuma vamashakada zene kwamutare, kumanikaland tatuma vabiti, kumati south tatuma national chairman vatabita kumalo, kumati west tatuma vamondwa. So ndo programu yaredu yatinge tiinayo. Harare tichaita ndio musi wechitatu paambassador hotel, ndo pachange paine memorial lecture yavatsvangirai. Dr. Kanyenze munoraziva mese vakashanda navatsvangirai vari kuzctu ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu wavaChamisa.
Vanga vari munyori weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaCharlton Wende vari parunhare muHarare natanonoka Hwande weStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakatenga mabhazi eZupco nekuita mushandira pamwe nemamwe makambani emabhazi pamwe nemakombi nechinangwa chekudzikisa mitengo, izvo zvinenge zvakona n'anga murapwa achida, sezvo kushayikwa nekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kushomekawo kwemabhazi eZupco pamigwagwa kopa kuti vemakombi vawedzere mari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mitsetse yakawanda yevanhu vanenge vakamirira bhazi reZupco yave kutanga mangwanani ngwanani kusvika pakati pemangwanani, asi mabhazi aya ave kutakura vanhu vashoma sezvo vave kushanda nguva shoma. Mumwe mugari wemuchinhoi vaPesi Munyaka vanoti dambudziko ravo rekuenda kubasa nenguva ravainge vafunga kuti rapera nekuuya kwakaita mabhazi eZupco radzoka.
Chachinja ndingangoti kuya kwa anga chita kuna kuka asku kuya mawira yaidi niya ni kanguti niya yuko fanya kuna kwa kuchisini na katangari saka tuliki tini ma niya yetiseri
izvinotsigirwa namai mejori pawani vanoti vave kugara vakanonoka kubasa
hatina zvinomunzi rinekwa rakamboaiwa kwarutakura vanhu vechikoro kudidi saka dzimwe nguva rinombouya dzimwe nguva riuya chanoona kuti ndichingoti mabhazi tumakombi ipi manje katiri fast asi kungoti vanhu manje hatitarawandisa zvekuti nyange tikauya takawanda tikombi toti hatisi kukwana
mushandi wezupwe muchinoi vaobed tigere vanoti mabhazi avo ari kuwandirwa sezvo vanhu vakawanda vachimhanyira kwaari nekuti anokwirwa nemari yakaderera vatigere vanoti vari kunetswawo nemafuta edzimotokari sevamwe vose uye pane dzimwe nguva mabhazi avo anombohayiwa asi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakataurira vagari vekubhangeti nguva shoma yapfuura kuti hurumende yavo iri kuziva kuti mabhazi mashoma vakati vari kutenga mamwe mabhazi kuti akwane nzvimbo dzose munyika sezvo riri basa ravo kuona kuti vanhu vafamba kuenda kumabasa nemari dzakadzika
nekuti makachema toda mabhazi akati chipei ehurumende tikati awa chatsvaga ari kuuya zvishoma nezvishoma takatenga 200 kubva kusouth africa 500 kubelarus 1000 kuchina
mabhazi ezupwa anokwirwa nedhora rimwe chete rebhondi kubva kunogara veruzhinji kusvika mudhorobha asi makombi anoita madhora matatu kana mana ukuwo tumotokari tudiki tunozivikanwa kuti tutsuriyo tunokwirwa nemadhora manomwe ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya inoti haina urongwa hwekubvisa zvizvarwa zvayo zviri kudunhu reYuan kuChina, uko kwarura chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zviviri. Mutauriri wehurumende yeKenya vaCyrus Oguna vanoti pavanhu munyika iyi zana vari muKenya kusanganisira vadzidzi vakawanda hapana hanza abatwa nechirwere ichi uye vakadzoka kumusha vanogona kupinza vamwe munjodzi yekutapurirana chirwere ichi. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vasvika muOman nhasi vakaita hurukuro nemutungamiri mutsva wenyika iyi Sultan Haitham bin Tari Al Said. VaPompeo vabatwawo maoko mhuri yevaive mutungamiri wenyika iyi Sultan Qaboos Queen Said vakashaya munandira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuenda kuIndia nemusi wesvondo asi vanoti havana chivimbo chekuti vangabude nechibvumirano chekutengeserana nenyika iyi. VaTrump vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vachanyorerana chibvumirano neIndia panopera sarudzo. Dare redzimhosva kwaMutoko nhasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumadzimai manomwe akasungwa nezuro mushure mekunge apinda mukuratidzira kwakanga kwakarongwa nesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kuti tinzwe mafambiro aita nyaya iyi, tabata gweta riri kumirira madzimai aya, amai Ntokozo Dube tachiona veZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Hongu tasvika nhasi kumapurisa makuseni tikazo ndivanyore mastatement avo ndikavabetsera kunyora mawond and caution. Tabva ipapo tikazoenda kukoti, tikazopinda kukoti nyaya yacho prosecutor akatoti ari kuopoza pei. Saka pamasubmissions akakazotaura zvakawandawanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaitefi havazivikane maadresses avo avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu vari kugara kumusha. Akazotaura kuti vane propensity kuita nemiri zhonga because nechimiri iri volatile, zvine zvakawandawanda zviri kuitika. Saka takazoopoza application yekuti vanhu ava varimandeni kaseti because aitaura mupurisa aiti dakarita demonstration pasina kupuwa notice kumapurisa. But the charge yavaiseka manje yainge iri contravention of section 37 of the criminal code. Saka pakuzotaura ipapo madzita azvibvumira nesu kuti zvauri kutaura izvi hazvikufambirana. Akazi vati maaccused persons vanga vapiwa $100 each. And then the matter was remanded to musi wa 5 March.
Tanzwa kuti kwasungwawo nhasi vamwe vana veAtuzi vanosanganisira vaRobson Chere munyori mukuru veAtuzi. Zvakamirawo sei?
Vakasungwawo ngumakoni. Patabuda kukoti vazoti hatichavadi, hatichavasungi ngavaendeavo kana tichizovada tichazokuudzai.
Saka imiwo segweta riri kumirira vanhu ava, munoonawo sei nekusungwa kwakaitwa vanhu ikwakati?
Hakungoshungurudza because evidence yapiwa nemupurisa achiopoza ake bhaili aitaura kuti demonstration yainge iri peaceful, hapana kuitika mirizonga, hapana kuitika musindo. Vanhu vakaenda vakaendesa petition yavo vakazoendera havo muzimba dzavo. Saka hakusi kunzwisisika kuti vakazosungwa sei zvadii. Ivo vose nekutaura kwandaita inini navo vakati kune MDC rali iri kuitika mangwana munongwa mutsoko. Saka kune intelligence yakawanda iri kubva kuHarare. Saka vakapiwa mainstructions avo kuti vanhu ngavasunge vanhu ngavavharire. Otherwise from the indications yemapurisa handifungi kuti vaivasunga vanhu ava.
Avanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeAtuzi, amai Ntokozo Dube tachiona vari parunare kwamutoko nestudio 7. Zvichakadaro, kusungwa kwevanhu ava kunoteverawo kusungwa kwavamakomborero aruzivishi pamwe navaAlan Moyo, zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC muguta reHarare manheru emusi wechitatu. Vaviri ava vanonzi vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezuva revechidiki uye kuratidzira kuri kurongwa nebato rinopikisa reMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadic iyoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia. Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yacherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Dakarisa demonstration pasina kupuwa notice kumapurisa. but charge ya vai seka manja ingeri contravention of section 37 of the criminal code. Saka pangu zotaura ipapo majita zovuna wame sikuti aaja uri kutaura izvi hazvisi kufambirana. Akazi vati
kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 21 kunhlolanja 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
it is a day that reminds us of the betrayal of the young generation. I say a betrayal because it is the name of the youth that was used to sanitize this particular holiday, which was meant to give recognition to men who actually betrayed the young people in all, in every sense.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe balemibono etshiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day obelunanzwa lamhlanje.
Abantu bayisile ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiye ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile amaprayisi oyintengo ngikhuluma kunje ngoba kula amafutha okuhambisa. So abantu abaningi sebegade amarodi, omama sebegade amarodi nezigedi, yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeka lokukhona.
Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemijova bakhuphule impadalo yokugada kwezinye indawo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi kamasikandi uGet More siyabonga moyo odume ngegama lokuthi Mtane Dlozi. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe balembono etshiyeneyo phezu kwekhefu labatsha eleRobert Gabriel Mugabe National Youth Day ebelinanzwa namuhla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abatsha bezanupf bathi usuku lwalamhla ngolokuhlanganisa amakhanda behluzisisa okuhlupha intsha yalamhla. Unobhala wezokukhulumisana kugatsha lwabasakhulayo kuZANU-PF uNkosazana Yeukai Simbane Gavi ukhuthaza abanye bakhe ukuba baphatheke kizo zonke inhlelo eziqhutshwa nguhulumende elizweni.
Zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti
kusakathekile ukuthi abasakhulayo labo bathole ukusekelwa nguhulumende, batholise amathuba kwezokwemba amatshe aligugu elizweni, amapulazi azokwenza benelise ukulima ngesibanga esiphezulu, bathengise izilimo zabo, bathole ukuphila ndawonye lemuli zabo.
Kodwa umkhokheli wabasakhulayo kwi-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa u-Obey Sithole uthi akaboni kulesidingo sokuthi yena labanye bakhe baqakathekise lolu suku.
It is a day that reminds us of a betrayal of the young generation.
Lusuku olisikhumbuza ukukhohliswa esakwenziwayo njengabasakhulayo. Namuhla siyadubeka, siswela imisebenzi, sisehluleka ukufinyelela leyo mfundo eqakathekileyo. Konke lokhu kwalethwa nguRobert Mugabe ongasafuni ukusuka esikhundleni sokukhokhela.
Isiphathamandla seqembu labasakhulayo abazibiza ngokuthi Tyson Wabantu Movement, umnumzana Ntokozo Msipha, uthi usuku lwalamhla lumkhumbuza isibindi uMgabe ayelaso kanye lothando ebantwini.
Yaqala lo nyaka ukugubha i-21st February Movement ungekho phakathi wethu, wena mkhokheli wethu Robert Gabriel Mugabe. sokumanje eyikho sinanzelela ukuthi lumgubho awusumgubho wokudla amakhekhe ukuzikholisela kanye lokujabula, kodwa bekuyindlela yakho yokuthi usikhumbuze ukuthi singabantu sivela ngaphi lokuthi siya ngaphi.
Umthulisi Gumede uthi abasakhulayo njengaye kabanalisi ukuphila elizweni labo ngenxa yesimo osekubenza babone kungcono ukuyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe.
Wonke umuntu uyayifuna igreen pasture, akukho umuntu ongayifuniyo. Wonke umuntu usebenzela ukuthuthuka, akula muntu ongasebenza afuna ukumandawonye nje.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana lomphathi ntambo wezokusabalaliswa kwemibiko lendaba zokusakaza elizweni uNkosikazi Monica Mtshwangwa ukuthi sizwe icele likahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwesimo abatsha abakhala ngaso. Kusenjalo abemuli yakomgabe bebethe gwaqa emzini wakhe weBlue Roof lamhla benaza ilanga lakhe lokuzalwa njengalokho ababekwenza esaphila. Intatheli zindaba kazivunyelwanga ukungena kulo muzi emkhosini lowo ezibone izihlobo labangane kanye labantwana besikolo seMugabe Junior esisemazowe bengena eBlue Roof emkhosini walamhla. Imibiko ebethunyelwe indodakazi kamuyi uMgabe uNkosikazi Bona Chikore ibingakaphendulwa ngesikhathi lolu daba lusakazwa. Ngesikhathi uMgabe esaphila wayevame ukuba nenkalakatha yedili lokuthakazelela usuku lokuzalwa kwakhe kusetshenziswa imali eningi kakhulu, kodwa lamhla akunjalo. Iningi labakuhulumende baziphumulele emizini yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siloku sikudaba lunye, omunye wabasakhulayo uSibasa Chuma yena uthi njengoba isimo somnotho siqhubeka sigukudeka, abatsha bebhekane lenhlupho ezigoqela ukusilela kwemisebenzi, akula angakujabulela ngaleli langa. Nangu uChuma exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Hayi, mfowethu, ngifuna iqiniso eliphelileyo. Bakula nto eyathakazelelwa lapho ngoba heyi abantwana bathele nzima, kunje abantwana kabasaye ezikolo, bakula misebenzi, bakula nto abaliyenzayo, sebesebenza ukusebenzisa amadrugs betshela benata bezona ithi kona sikuwonakala elizweni. Hayi, kunobunzima okukhulu kakhulu kaze kakula nto eyathakazelelwa lapho. Ikuthakazelela udubo vele, udubo olukhona lolukukhala asikothi kuyabethakazelela, bayabethakazelela ukukhala impilo zabo ngobela kusasa nabo limnyama kakhulu kabiti. Bakula nto eyayihleli apha elizweni la. Hayi, abantwana bathele nzima lekile ukuthi kamsezikolo abaningi bayesileli ukuthi bathele imisebenzi kayikho, sebephika ngokuthatha into ezidakamezwa lezi ezidakayo babe sebefona ukubona elizweni lapha sekunokufa okuningi kakhulu ukuthi kulawana kusezikwane. Hayi, akula nto eyihlela phani. Bambona ukuthi kungathakazelelwa lapha ikhona, ngabe bethakazelele ukukhala njengabantwana benjuke ubabone be-high school laba kade bekumele babe sekuphela ilungelo labo ngobuhlungu obokuba babubonayo kubazali ukuthi bale kunzima okukhulu kakhulukazi ela kusasa labo limnyame labantwana kubuhlungu kakhulukazi.
Ubona ngani udubo lolu lakho ukulungisiswa na? Sibona abantu abasakhulayo besethuthukiswa kwele Zimbabwe.
Mfowethu, ufuna ukuthiqiniso eliphelileyo? Hayi, kunzima.
Ngani usisho kanjani?
Ukuthi lulungisiswe, kuyalungisiswa ngubani? Nayi vele ikhanda libe liwonakele egangeni kokuphela, vele kakunamntu ezalunga laphana. Kwaso kumele ukuthi nje angazi kuya ngokuya igeneration engenyezayo yenza izinto ukuthi zikambe kade kwakhathesi. Hayi, hayi, siphinde sikhothe.
Umnumzana Sibasa Chuma ngosakhulayo obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abasakhulayo edolobheni leGwanda sebekhuthaze ikhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi ihlolisise iziphathamandla zebandla elibusayo eleZANU-PF ezibahluthunela imigodi yegolide. Lokhu kuvele emhlanganweni wokulwisana lobugwelegwele kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu oqhutshelwe eGwanda izolo phakathi kwabatsha labekhomishini le. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Bekhuluma emhlanganweni oqoqwe enhlanganiso yabatsha e-Community Development Trust CYDT, abatsha abasebenzele West Nicholson beli qembu elaziwa ngokuthi Youth in Mining baveze ukuba iziphathamandla zikahulumende zabasuse emgodini ababesemba kuwo kungenani lokuthi banamaphepha abavumela ukuyemba kuleyo ndawo. Umnumzana Paul Gwanangana uthi basuka kulo mgodi sebebona ukuthi impilo zabo zisengozini ngemva kokuhlaselwa ngamabhemba.
Laba abakhona okwamanje bathengisa igolide ongekho emthethweni njalo basekelwa iziphathamandla zakhonapha ezithi azisuki kulo mgodi. Indaba yamabhemba siyibonile eWest Nicholson. Imota zethu zatshaywa ngamatshe lamhla, yikho okudla khona iziphathamandla ezikhonapha eGwanda. Silusizi ukuthi kambe singabantwana sizama ukuphakama sibasuyisele emgodini. Sicela abezacc bayifika eWest Nicholson babone abantu abakhonapho bababophe.
Unkosikazi Duduzile Masilela yena ukhale ngeofisi elibona ngokwenzwa kwamatshe aligugu eleminister of mines esilile sandla kunkohlakalo egqobe emgodini golide.
Minister of mines, angikwazi nandiselazela lungisa amalepheni lawo nazimvu amamepheni lawo nazimvuthu. I can say maybe yiwakhoza i-job allocation of claims ngoba le job allocation of claims at end of the day kugcina kusuba le bribe. Ungeke ugcine u-agree ukuvumela lelo muntu ukuthi aphiwe iclaim akadinge omunye umuntu kungela madili phakathi.
Umnumzana Ndaniso Mpane uthi kuyadinga ukuthi imithetho yegolide ikakhulu kulesi sabelo iguqulwe ukuze abatsha bengaphileli entongweni.
Indawo ezinjengabo-Gwanda azidikliwe ama-gold zones ukuze atsho ukuthi kukhona ukutholakala ule-gold eGwanda esilobhane, kodwa-ke icala kube yikuthi ulithengisele ngani.
Umnumzana Onesmus Nyawunde olilunga lezak uthi abazohlolisisa lezi sikhalazo bathatha amanyathelo ukuze linkohlakalo iphele.
Ngithintekile ngodaba lwe-West Nicholson. Senzeni? Ngiyakuthatha kunjalo ngihambe lakho kumhlonitsha uLois Matanda Moyo ngimbikele ukuthi lokhu yikho okwenzakalayo e-West Nicholson. Loba kungabi khona obuya ukuzosivikela. Nxa sesivikelwe, uyabiza abanye abatshele ukuthi lolu daba kumele luphathwe njani. Silakho ukuhambisa abacuphi bethu kumbe sibe labantu abasebenza bengaziwa bekhonale.
Or we have undercover people there.
Abanye abatsha abangene lomhlangano bakhale ngokuthi lezi ziphathamandla azibaholisi lapho zitheza abaqhatha njalo bethuselwa ngokunyamalaliswa lapho bethonisa isikwelede. Umphathintambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bernico Ncube kanye lomnumzana Jaffet Dube ebandla lezanu-p f ngezinye zeziphathamandla eziphatheke kwembeni igolide eGwanda. Asenelisanga ukuxhumana lababili laba, kodwa siqoqele lomgcini sihlalo ebandla lezanu-p f ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Thweni othe abatsha laba kumele baze ofisini yakhe nxa belezikhalazo, athi ukuba bagijimele ukubona zindaba. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemichova bakhuphule impatalo kwezinye indawo. Amagalaji emadolobheni amaningi aselamalanga engawatholi amafutha epetulole dizili. Lokho sokusenza abemichova laba bathenge amafutha adulayo emkambo wensitha. ngokunjalo labo basuke bekhuphule imali abayihlawulisa uZulu. Imijova layo ibikwa isisilela edolobheni lakoBulawayo ngoba itshona ikundwendwe zamafutha angekhoyo. Amabhasi kahulumende awezubko lawo katholakali kalula ngenxa yohlupho lwamafutha lolu. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandi weni.
Abantu bayehluleka ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiye ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile ama-price or intengo, ngikhuluma kunje ngoba kula amafutha okuhambisa. So abantu abaningi sebegade ama-road, omama sebegade ama-road nezigedi, yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeko sokukhona. Akulanto ekhona ehambayo, izinto zinzima, abantu bayadubeka. Kulusizo kakhulu, ngahamba ethawuni kokona khona ukuthi kunzima, uhambe amabhenki abantu bagcwele phandle babuthene bahlezi emfundweni abakwazi ubayenzini. Uye umabhasi abantu bamile bamelele imijovo engekhoyo, bayafuqana emarolini. Hayi mfowethu, labanayeli kunzima, uyafisa ukukhala ngenxa ukhali lenzakala elizweni.
Sebebhadalisa malini abemjova?
Umango ongaba yi-78 kilometers sekubiza $7 or 7 pounds. Njengokusuka lapha usiya futhi usuka etown usiya kubonketha 8 babiza 8 pounds, 7-8 pounds. Nxa usuka lapho usiya boCardiff babiza o-10-15 pounds. Nxa umjova ungasawubambanga uvele etown ungagcwali futhi awuhambe. Namhlanje mina nginabantu engikhuphe nabo abafika phose 3 abafike etown ngama-past 9 to 10 belinde ngabo 7 beswele imoto zokuyahambisa edolobheni bekuthi bayafika emsebenzini. Izolo bengikhuma lomunye ngitshela ukuthi khona na i-trip yabo yelanga isiyi-60 pounds cash kumele babe nayo njengemuntu uzibagade everyday kumele baspende 60 pounds ukuze babuyele endlini bonke bayelala. So ngelanga 2 days ufuna 120 pounds, mina amalanga sekufuna 160 pounds or so in 3 days. Okuthi kulo kunzima, balele kunzima kakhulu sibile elizweni. Into azimanga ukuthi siqinisele singathiyana amanga sithuselane siye ngane kodwa izinto zenzima elizweni.
Amafutha ezimota wona othi ayasilela kabambeki vela kula magaraja lamafutha?
Akula kobulawayo ukuthi angibhodile mina ngiwadinga la mafutha lami njengomuntu otshayelayo. Ngibone umzila owodwa akade use enokuzini edolobheni esezikini edorobho laphana kuJoshua Nkomo lonasinga lothelu.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga labatsha ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tumelani WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Mike Pompeo ufike kwele Oman namhlanje ekuseni, lapho adlule khona evela kuhambo lwakhe lokwethekelela amazwe aseAfrika. Inhloko kahulumende yakwele Lesotho uThomas Thabane akabuyanga emthethwandaba lapho bekumele athoniswe icala aletiswayo lokubulala umkakhe ngomnyaka ka-2017. Igqwetha lakhe lithi uye kwele South Africa ukuya kwelatshwa. Umongameli Paul Kagame wele Rwanda yena uhlanganelo makhelwane wakhe wele Uganda umongameli Yoweri Museveni edolobheni elisemngceleni wamazwe omabili eligathuna emizameni yokulungisisa ukufuthelana osokuqhamuke phakathi kwamazwe la. Umanji wedolobho lemutoko ethule isinqumo sokuthi omama abayisikhombisa ababotshwe izolo betshengisela lababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bakhululwe ngemva kokuhlawula imali yesibambiso sebail ezinkulungwane zamadola alikhulu ngamunye. Omama laba babambanela matitshala betshengisela phezu kokonakala kwezemfundo abathi kubangelwa yikungaphathi kuhle ababalisi ngohulumende yena obaholisa ingcosana. Ababalisi ababotshiweyo bane njalo bagoqela umkhokheli wenhlanganiso ye-ATUS umnumzana Obed Masaraure. Ngolwesithathu abasakhulayo be-MDC batshengisele emutoko kwabotshwa inkokheli yabo ebalisa umnumzana Makomborero Aruzivishe lo mnumzana Alan Moyo beseteswa icala lokutshengisela ngaphandle kwemvumo. Sixoxele gqwetha elilwela amalungelo oluntu elimela abantu laba unkosikazi Ntokozo Dube Tachiwona.
Uweza sitation office onguye othethisend ezamanje kufaka ubufakazi bokuthi indaba kumele bengaphebheli ubekhuluma into ekushiyeneyo la ma-charges akadebe wafesi uba bezeshaja ngo-section 37 of-criminal code ukuthi bayenze umsindo bayenze i-gathering basebesenze umsindo zaninjani angithi. So o-investigating office into ayikhulumileyo khodha ukuthi omama laba bayenze i-gathering bengazange benike i-notice sezasesekukhuluma kuthina ukuthi but umthetho awutsho njalo umuntu okumele anike i-notice ngokhonzena nothi abantu abazaparticipate ku-demonstration and also ayisiyo i-charge akade bethatshwe ngayo. Sekugcineni umajistrate ugcina wavuma ukuthi bephiwe ibheyili yama-$100 munye ngamunye wasetshela ke-state ukuthi singase sifunde kamhlaka-5 March kumele bebeselelungisele i-charge yabo ngele ukulungisa i-charge yabo mama laba abazayekelwa bezihambile.
Manje ungasitshela ukuthi kahle kahle bebesithi kuyini okubangela ukuthi babotshwe njengoba wena uchasisa lapho kubana umthetho uthi wona kumele ukhonvina kube nguye ocelayo bona kuthiwa bebebotshelwana
khona kakhuluma kwami ngikwenzela amapholisi ekuseni eyikutholileyo ngokubona kwami ukuthi kule divali ye-MDC kusasa lapho eMdoko. So bathi bona amapholisa kule intelligence enengevela la eHarare so baphiwe ama-instructions ukuthi abantu ababotshwe. Mina ngokubona kwami nje khona khani ukuthi akula nto ade bengayenza kuyafana nanje no-prosecutor argument yakhile ngokuthi I have to oppose bail. Ibail kumele ngiyi-oppose ngesizathu sokuthi I-instructions to do.
Sizwa kuthiwa kusasa kuyabe kulomhlangano webandla le-MDC khona ngapho ukuthi akula yini ezombangazwe ezingaba zibangele ukubana bebotshwe omama la.
Hayi ngazi angifuna ukukhuluma into engiyaziyo bhuti but engikuvuleyo yikho khona lokhu ukuthi bekutheka bavalelwe isizathu siyukuthi kule randi kusasa but ukuqiniseka kwakhona angeke kutho ukuthi ngiqiniseni but yikho bekukhulunywa ngamapholisa labanye labakade bephelekezela
unkosikazi Ntokozo Dube Tachiwona ligqwetha elilwela amalungelo kazulu ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esemutoko. Direct from Washington, the voice of America. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi kamasikandi uGet More siyabonga moyo yena ke odume ngegama lokuthi Mtane Dlozi lutha hawudabuka ePlumtree asizweni exoxa ecingweni lo Ezra Chisa Sibanda.
Lo kaMasikandi usethandwa ngabantu abaningi ezabelenze emaNdebeleni ikakhulu emangweni yokuqela iPlumtree Cholojo lezinye indawo. Lokhu sekusenza abaculi abaningi abadabuka kulezo ndawo baculela umdumo njengomntana Dlozi esikwejise laye namhlanje.
Ikakhulu
Igama lami nguGetimo Siyabonga Moyo ePlumtree esigodini sasengwana. Lapho ngifunde khona iprimary yami eNgwana. Kwase kuthi secondary ngayifunda ePhakamani High School ePlumtree Town la ngifunde khona. Uqala kwami kwezomculo ngiqale lapho engithole igama elithi Mntwana eDlozi. Umntwana eDlozi kuyigama engalithola emadohweni lapho engangisebenza khona abalungwini. Kwase kuthi kuma kufika isikhathi ukuthi lami ngikhiphe album kaMasikandi ngase ngisebenzele lo gama elithi Mntwana eDlozi.
Dlozi silesikhathi ecula kodwa ucindezele idlathe lakhe laqala elitsha ngomnyaka ophelileyo.
Ngiqale ukucula leqembu abathi amabhubhe samnyama ngo-2010. Kwase kuthi ngasebenza leqembu iminyakanyana emibili ngase ngihlangana leqembu futhi iWhite Mfolosi esengamavevani njengamanje ngasebenza leqembu lelo. Ekuphumeni kwami kulo qembu lelo ilapho engayikhandela khona ngathatha isinyathelo sokuthi ngicule umculo kaMasikandi ngizibiza ngomntwana eDlozi. Ngakhipha ke album ngomnyaka ophelile u-2019 mhla ka 2 March album enesihloko esithi Inkonjani.
Njengabaculi abaningi umntwana eDlozi laye kukhona abamvula ingqondo. Bameluleka ukuthi angene njani kwezomculo.
Ngithanda ukuthi ngibonge abaculi afana noSotsha Moyo, ngibonge uSisithobekile Queen Gospel, ocula iGospel abayibona abangikhokhelela kakhulu. Abangcelisa lapha abangibonisayo endimeni yomculo. Ucula uMasikandi ngaqala ngamamela kakhulu imculo efana noBhekumuzi Lothuli iKhansela, yiyona mculo uMasikandi ngokukhonza kakhulu.
Kamntana eDlozi uphekwe kamnandi njalo uyahlakaza. Lizwi bani ofuna ulitshela abalaleli Get More.
Ngiyayibonga kakhulu isupport abantu abanginikeza yona. Ngithi uNkulunkulu anandisele isandla sidlula ikhanda isupport enginikeza yona. Singathi lo nyaka futhi lingaqhubeka ningisupporta kuze kuthi nami nguze ngikwazi ngiphumelele empilweni ngalo mculo. Ngoba ngale kwabantu angeli mculo. Ungifunayo uyangifonela noma imchado noma ama parties noma yini lapho kudingelwa entertainment. Ungifunayo uyangifonela enambeni eSouth Africa u-062 139 5652. Uyahamba kuFacebook ufike uthi Mkhushulwa Mntwana eDlozi.
Isiqintise Plumtree sidume ngomculo wechibilika iRumba phela kodwa umdumo kaMasikandi lawo ke usungenile. Besigwejisele jaha lisesikhalangeni uMntwana eDlozi ngomculo wakhe kaMasikandi. Uhlelo hoza hoza Friday libe nempelasonto emnandi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Nedlozi ube hamba lo Ezra Jesus Banda kuhlelo Woza Friday. Okuziphetha ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe balembono etshiyeneyo phezu kwekhefu leRobert Gabriel Mugabe National Youth Day elinanzwe namuhla. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemijova bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.